Nera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omusi le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina, zvita 3, 2020. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva neswe muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bvunzo dzegrade 7 dzotanga kunyorwa nhasi vamwe vana vachinyora voga sezvo vakabatwa nechirwere cheCOVID-19. Bazi rezveutano rinoti mari yarakapiwa mubhajeti yegore rinouya ishoma zvikuru pane iri kudiwa. Makanzura makumi matatu nevashanu vekuchitungwiza vosungwa nemapurisa vachiita musangano. Vezvematongerwo enyika voziya nezvesarudzo dzematunhu dzemadistrict coordinating committee kana kuti DCC muzanu PF idzo dziri kutarisirwa kuitwa mukupera kwesvondo rino mukati memashoko ekuti sarudzo idzi hadzisi kufambiswa zvakanaka izvo zviri kuita kuti dzimwe nhengo dzebato dzigunun'une. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu zana negumi nevana kana kuti 114 vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro uye vose havana nhoroondo yekushanya kunze kwenyika. Pavanhu ava Bulawayo ine vanhu makumi manomwe nevatatu vakatapurirwa chirwere ichi ichiteverwa neMatabeleland South ine vanhu gumi nevanomwe. Vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru gumi nemazana maviri nemakumi mana nevatatu kana kuti 10,243. Vanhu vapora vave zviuru zvisere nemazana matanhatu ane makumi manomwe nemumwe kana kuti 8,671 mushure mekunge vamwe vanhu makumi maviri nevasere vapora nezuro. Vanhu vachiri kurwara vave chiuru nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 1,295. Vanhu vafa nechirwere ichi vachiri mazana maviri nemakumi manomwe nevanomwe kana kuti 277 sezvo pasina munhu akafa mumazuva maviri adarika. Tichiri panyaya iyi, bvunzo dzegrade 7 dzatanga kunyorwa nhasi munyika paine vamwe vana vanyora vari pachavo voga nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Chikoro cheSanyati Baptist High School chavharwa kuvashanyi vose mushure mokunge vana vapfumbamwe vabatwa nechirwere cheCOVID-19. Bazi rezveutano ratumira nyanzvi kuchikoro ichi kunobatsira kuti chirwere chisaramba chichipararira. Izvi zvinotevera kubatwawo kwevamwe vana vanodarika makumi mashanu nevaviri nechirwere ichi paGoromonzi High School neWadlove kuMashonaland East nezuro. Kunyange hazvo hurumende iri kuti haisi kuzovhara zvikoro, vana vazhinji vasiri kunyora mazaminishoni gore rino vave kudzorerwa kudzimba. Taurai Shava anotipa mamiriro akaita zvinhu muzvikoro.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi rezvedzidzo vataungana ndoro vaudza Studio 7 parunhare kuti bvunzo dzegrade 7 dzatanga zvakanaka munyika mose vachiti vadzidzisi vanosvika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana vange vari pabasa izvo vati zvabatsira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Vandoro vati vange vasingakwanisi kupa uwandu hwakakwana hwevana ava asi vabvuma kuti kune vamwe vana vanyora vari muzvipatara uye vamwe vari kumba sezvo vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 vachiti muBulawayo mune vana vanosvika vashanu vari kunyora saizvozvo.
Pari zvino hatisi kunyatso kukwanisa kuti tikupei kuti vangani vabatwa nekuti zuva nezuva pane vari kubatwa nechirwere ichi. Vamwe vacho maresults acho anenge asati auya saka tikakudzai kuti havangani tinenge tisina kunyatso kujekeserai asi yatokwanisa kutaurirai futi ndechekuti pazuwa nezuwa zvakare pane vari kutopora vanga vakabatwa futi nechirwere ichocho.
Asi mukuru wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe Robert Masaraure vati ongororo yaitwa nesangano ravo inoratidza kuti kutanga kwebvunzo dzegrade 7 nhasi kwasangana nezvimhingampinyi zvakawanda.
Chikuru chatanyanyoona ndechekuti vana vazhinji vatatitaura navo vanga vachichema chema chaizvo nenyaya yekuti vava vachiti havana kunge vakaita gadziriro yakakwana yekunyora zvavanyora. Tichitarisirawo nyaya yeinvigilation varayiridzi havana kunge vachiisa effort avo pavainvigilation sezvinenge zvichitarisirwa. Panotarisirwa pange paine mainvigilator mairi tatichiona mune vamwe masikadzi dzikwanisowanikwa invigilator mumwe chete kunyanya vanhu vemazi admini yezvikoro ndo vava vachinyanyomiramira zvakanyanya kuinvigilator. Asi matichawo zvavo anga asina basa zhinji raari kubara anga achibata vazhinji vachiramba kuita basa iri sezvakataurwa nemaunion avo.
Mune imwewo nyaya mukuru wezveutano mudunhu reMatabeleland North Dr Munekai Padingani vanoti kusvika pari zvino pave nevana nevadzidzisi vanosvika zana nemakumi masere nevashanu kana kuti 185 vabatwa nechirwere checovid-19 pachikoro chejohn tallack kusvika pari zvino. Dr Padingani vati vana vepachikoro ichi vasina kubatwa nechirwere ichi uye vasiri kunyora bvunzo vakatanga kuzorerwa kumba kutanga nemusi wechipiri. Mumwe mubereki ane mwana pachikoro ichi ataura nestudio 7 uyo watisingakwanisi kudoma nezita senzira yekuchengetedza mwana wake abvuma kuti vana vakatanga kudzokera kumba. Mubereki uyu ati kunyange hazvo vakuru vechikoro vachitaurira vabereki mamiriro akaita zvino pachikoro apa ana yake haina kugadzikana.
Sevabereki tiri kushushikana zvikuru nekutyira utano hwevana vedu. Tinoona sezvinhu zvakanaka kuti vana vadzorerwe kumba nekuti isu sevabereki tinoona setisu takakodzera kuti tichengete vana vedu vanenge vachirwara. Kuti vane covid-19 vave muisolation vari kudzimba dzavo ndizvo zvandinoona sezvakanaka.
Chikoro chejohn tallack ndicho chakatanga kuve nevana vakabatwa nechirwere ichi munyika mose. Ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini kudzanai musengi.
Zvichakadaro mashoko atumirwa kustudio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nechiuru zana kana kuti 2.1 million vabatwa nechirwere checovid-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mashanu nezviviri zvine mazana mana nemakumi mapfumbamwe. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti 1.8 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni makumi matanhatu nemana nezviuru mazana matanhatu kana kuti 64.6 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa pamwe nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vadarika zviuru mazana maviri nemakumi manomwe nezvitatu kana kuti 273,000. Vabatwa nechirwere ichi vachidarikawo mamiriyoni gumi nematatu ane zviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 13.9 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti 1.4 million. Asi vapora vachidarika mamiriyoni makumi mana neimwe nezviuru mazana matanhatu kana kuti 41.6 million. Zvinonzi makanzura ese eguta rechitungwiza pamwe nevatori venhau vasungwa pamahofisi ekanzuru iyi. Makanzura ari pakati pemusangano. Mutori wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Makanzura gumi nemapfumbamwe ari mukanzuro yechitungwiza anonzi asungwa nhasi masikati ari pakati pemusangano wekuzeya mafambisirwo ebasa mukanzuro iyi. Zvinonzi mapurisa anga akapakatira zvombo asvika pamahofisi ekanzuro iyi ndokusunga makanzuro aya asina kuva pachikonzero. Mumwe wemakanzuro aya vatumai Fungai Magadzire avanomirira ward 16 muchitungwiza makare vaudza studio 7 vari kukamba yemapurisa yeSt Mary's kuchitungwiza kuti havasi kuziva chikonzero chaita kuti vasungwe.
Tangouya tikatorwa tiri mufull council hatisi kuziva kuti tatorerwe chii, saka tangomirira kuhwa kuti zvakamira sei.
Pasungwa makanzura aya panga paine vatori venhau vashanu vanoti Filemon Jambaya, Audrey Galau, Cleopatra Mapfumo, Christine Shlengani na Elma Sekete. Jamba ya Auza Studio 7 kuti iye nevamwe vake vanga vachiita basa ravo pavasungwa.
Isusi watapuina uta sungwa tilipa chitumbuza municipality hapa tange tichikava ya wano tifu council meeting tazunguona mapurisa chisura ipapo wane gumba kumba mutagula na gawanda vya wajibu wangu mungesi ngaru ma council chambers mungamu chitiwa musangano wifu council meeting apinde mjirori momo chiba taundu wapa St. Mary's police station.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevatapi venhau Remisa Zimbabwe vatava nemoyo vashora kusungwa kwaitwa vatori venhau ava vari pabasa.
Hurumende inofanirwa kuti ive inoratidza kuti inochengetedza bumbiro renyika nekuti vatapi venhau vanopiwa mukana kuti vaite basa ravo zvakasungunuka nebumbiro remutemo kuburikidzira nechisungo chechikamu che 61. Chinoti vatapi vose nao vakasununguka kuita basa zvisina vanovhiringa kana kumbunyikidza. Kusungwa kuvatapi venhau vanosanganisira vana Jambaya vari kuchitungwisa vachiita basa ravo apo hurumende yasunga vabati vebasa vemukanzuro yechitungwisa. Kunoratidza kuti taramba tichiona kuenderera kwekushayikwa kwekuremekedza mutemo munyika. Naizvozvo hurumende yeZimbabwe inosungirwa zvikurusa kuti itore matanho anoratidza kuti inotarisa zvikurusa uyezve inosumudzira kubatwa kwemutemo. Vatapi venhau hadzisindururani kana nezvatunzva, vanobvumirwa kuita basa ravo vakasungunuka. Saizvozvo tinoti kusungwa kwevatapi venhau uku kwatipa kugunun'una zvikurusa uyezve tinoti hurumende inofarwa kuti ichibuda pachena ichitaura kuti matanho aichatora ndeapi ikaropa kuenda mberi.
Pataenda pamhepo, maganzura aya pamwe nevatori venhau ava vanga vave pakamba yaHarare Central kuCommercial Crimes Unit, asi rimwe remagweta evasungwa ava vaJob Scala vati vasungwa ava vanga vasati vapomerwa mhosva zviri pamutemo. Mutauriri wemapurisa Vapo Unyati vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi vachiti vanga vasati vatambira mashoko akakwana nezvenyaya iyi. Zvichakadai, vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rechitungwiza Residence Trust muzvare Alice Kuvhea vashora kusungwa kwemakanzura edhorobha ravo vachiti zvinodzosera nyaya yebuduriro kumashure.
Pari zvino isu sevagari hazvisi kutifadza kuti saka zviri kureva kuti hapasisina kana budiriro ichaitika muchitungwiza, nekuti vavanga vakagara kuti vagadzire vaongorore vakurukure vobuda nechinhu chimwe chete kuti todii kuti masuweji agadzirwe, todii kuti vagari vaone mvura, todii kuti vashandi vekanzuro ane 40 months vabhadharwe. Zvinhu zvinoshungurudza zvikuru.
Mukuru weSpecial Anti-Corruption Unit vatava nemupofu vaudza bepanhau reHerald kuti vasungawo mukuru anoona nezvemari mukanzuro yeHarare vatendai kuenda vachisungirwa nyaya yeuori. Zvinonzi vakuenda vakasaina magwaro akaita kuti kanzuro yeHarare irasikirwe nemari inoita mamiriyoni masere emadhora ekuAmerica iyo yakashandiswa munzendo, kutengwa kwemotokari pamwe nekuenda kumazororo kwevamwe vakuru vakuru mukanzuru kubva muna 2014 kusvika muna 2015. Zvichakadai, mutungamiriri wesangano reHarare Residence Trust vaPrecious Chumba vati kunyange hazvo kurwisa uori chiri chinhu chakanaka, kusungwa kuri kuitwa makanzura eMDC mumaguta akawanda, vamwe vari kuita zveuori vari muhurumende vasingasungwe kunoburitsa pachena kuti makanzura aya ave kungosungwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika.
Kusungwa kuri kuitwa makanzelers emuguta reHarare nemakanzelers ekuchitungwiza nemamwewo makanzela emamwe maguta maguta emadhorobha zviri kubuditsa pachena kuti hondo yekurwisa hori munyika muno yakarerekera kune zvematongerwo enyika. Ngekuti kana tikatarisa hori huri kuitika huri kuratidza kuti huri kuwe huri kuinvolva munhu wose kubva kucentral government nekulocal government kwacho.
Vamwe vakasungwa munguva pfupi yadarika vanosanganisira vaimbova meya weHarare vaHebert Gomba, meya wechitungwiza vaLove Momaiko, meya weHarare pari zvino vaJacob Mafume avo vari muchizarira Barani wekanzuro ya Harare, Bahosia Chisango, Mukuru anoona nezvedzimba mukanzuro ya Harare, Edmond Nekairo, pamwe na Matthew Marara, avo vaimbovawo mukuru anoona nezvedzimba mukanzuro ya Harare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Munyori mukuru mubazi rezveutano eyakomodo Jasper Chimedza vanoti rubatsiro kubva kunyika nemasangano anopa rubatsiro ruri kudzikira uye hurumende inofanira kukoshesa utano nekupa bazi ravo mari inokwana kutenga mishonga nemichina muzvipatara. Vachimedza vati nyika inogona kupinda mudambudziko guru kana masangano nenyika dzinopa rubatsiro dzikamira kutsigira Zimbabwe. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachizeya budget rebazi ravo regore rinouya nekomiti yeparamende inoona nezveutano, Vachimedza vati kunyange hazvo mari chinetsa, utano hwakakosha uye hurumende inofanira kupa bazi ravo mari yakakwana. Vati bazi ravo raida zana nemabhiriyoni makumi anomwe nemaviri emadhora emunyika, vakapiwa mabhiriyoni makumi mashanu nemana chete, uye imwe mari yasara inotarisirwa kubva kumasangano nenyika dzinopa rubatsiro. Izvi ndizvo zvanzina Vachimedza hazvina kunaka.
Sevatungamiriri, isu Ministry of Finance neParliament tinofanira kuronga kuti chii chatingaite nekuti patinogara tichitaura nemasangano anotibatsira anotanga atibvunza kuti chii chamunacho.
Mushandi mukuru anoona nezvemari mubazi iri Maili Net Tennis vati pabudget rese re54 billion rakapiwa bazi ravo zvikamu makumi matanhatu nezviviri kubva muzana zvinoenda kumihoro, izvo zvinosiya pasina mari yekushandisa muzvipatara.
Vashandi vachatora 62%, capital 17%, operations iri pa21%. Saka tatanga kudzokera kumakari kuye kwataibhadhara vashandi vasina zvavanenge vachiita nekuti panenge pasina zvekushandisa.
Vatiwo zvipatara zvakapiwa mari shoma pane yazvaida, vakapa seminzaniso chipatara chesalim gabe central icho chaida mabhiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu zvemunyika kana kuti 2.4 billion, asi chikapiwa mamiriyoni zana nemakumi matanhatu nerimwe kana kuti $161 million chete. Sachigaro vekomiti iyi Dr Ruth Labode varatidza kusafara nenyaya yekuti bazi iri rakapiwa mari shomanana yekutenga mishonga sezvo hurumende ichitarisira kuti vemasangano akazvimirira nenyika dzinopa rubatsiro ndivo vanotenga mishonga yakawanda inoshandiswa munyika. Zimbabwe inowana rusigiro rwemamiriyoni akawanda emadhora ekuamerica kubva kumasangano akaita seglobal fund, european union pamwe nenyika dzakaita seunited states. Gore rinouya Zimbabwe inotarisira kuwana mamiriyoni mazana mashanu emadhora ekuamerica kubva kunyika nemasangano aya. Komiti iyi hainawo kufara nenyaya yekuti zvipatara zvinoshaya mari yekushandisa, asi mari dzinobhadharwa nevarwere dzave kusvika mamiriyoni zana nemaviri emadhora emuno isiri kushandiswa pasi pehealth services fund. Vachimedza vatiwo havasi kufara nenyaya iyi vachiti vanoda rubatsiro kubva kuparamende kuti vaone mari iyi kubva kubazi rezvemari nekukasika. Munyori anoona nezveutano mubato guru unopikisa remdc alliance Dr Henry Madzorera avo vaimbo vegurukota rezveutano vaudza Studio 7 kuti hazvina maturo kuti bazi rezvemari ribate mari dzinobhadharwa muzvipatara. Vati zvipatara zvinofanira kupuwa mvumo yekushandisa mari iyi, asi vatiwo kushandiswa kwemari iyi ngakuongororwe nekuti pane zvimwe zvipatara zvaishandisa mari iyi zvisina mwero. Dr Madzorera vatiwo mari yapiwa kubazi reutano ishoma, uye izvi zvinoreva kuti vanhu vacharamba vachinetseka panyaya dzeutano.
Health Service Fund payakasetwa apo, yakasetwa apo ichinzi ibetsere zvipatara kurama, haifaniri kutombovhera yadzokera kutreasure. vakatuwa permission yekushandisa mari idzodzo muzvipatara mavo. Basa retreasury nderekumonita kuona kuti havasi kuba mari here. Saka izvi zvavakuitwa nana mutori zvokutora mari vachiunganidza vachishandisa zvimwe zvinhu. Varwere vachishayiwa zvinhu zvokushandisa muzvipatara zvavasiyo vabhadhara mari hazvina kururama.
Zvina zvina kumira zvakanaka munyaya dzeutano munyika sezvo vashandi vanosanganisira vana chiremba nevakoti vasiri kufara nemari dzemuoro yavanopiwa uye muzvipatara musina zvikwanisiro kunyange nyika yakatarisana nedenda recovid-19 rarura pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vakasarudzwa kutungamira nyika yeAmerica vaJoe Biden vebato reDemocratic Party nhasi zvekare vari kutarisirwa kusumwa nevakuru vezvekudzivirirwa kwenyika nevasori nezvemamiriro akaita zvinhu kana kuti Daily Presidential Briefing unova munongedzo wekuti vakasarudzwa zviri pamutemo uye vari kutarisira kutora matomu musi wa20 ndira pavachatora mhiko. Asi mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakakundwa navaBiden vari kuramba kutambira havo zvakabuda musarudzo vachienda kumatare. VaBiden vari kuenderera mberi nebasa vachisangana nevanhu vakasiyana-siyana kumuzinda wavo pari zvino uri kuDelaware. Nezuro vakaita musangano nevemabhizimusi madiki nevamwe vashandi avo vave kunetseka nekuda kwekupararira kwechirwere chekoronavhairasi chokanganisa mabasa avo. Asi vaTrump vakaudza vatori venhau kuti sarudzo dzakabirirwa uye vari kuenderera mberi nekupikisa zvakabuda musarudzo. Vakati vanhu vemuAmerica havachina chivimbo nesarudzo dzemunyika iye. Nyaya dzavaTrump dzakawanda dziri kuraswa nematare edzimhosva dzichinzi hadzina humbo hwakakwana. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Masangano anopa rubatsiro pasi peUnited Nations atanga kuita gadziriro rekubatsira vanhu vemudunhu reTigray muEthiopia vasara vasina chekudya muhondo pakati pedunhu iri nehurumende yavo. Hondo iyi yave nemwedzi zvapawo kuti vanhu vakawanda vaende muhopoteri. Dunhu reTigray rinoti rinoda kuzvitonga kubva kuEthiopia. Bato rezaPF riri kuita sarudzo dzekutsvaga vachatungamira matunhu maduku kana kuti District Coordinating Committee nemugovera nesvondo, kunyanga hazvo sarudzo idzi dzichinzi dzakonzera kusawirirana mubato iri sezvo dzichinzi hadzisi kufambiswa zvakanaka, izvo zvinonzi zviri kuita kuti vamwe mubato iri vagunun'une. Sarudzo idzi dzichaitwa matunhu masere enyika sezvo mamwe matunhu maviri anoti Harare neUlawayo akatoita sarudzo idzi kutanga kwegore rino. Munguva yakaitwa sarudzo dzekutsvaga vachakwikwidza kana kuti maprimary elections, nhengo dzebato iri dzakarwisana mumatunhu akawanda mushure mekunge paita zvipomerwa zvekuti vamwe vaitenga mavhoti uye vamwe vaitarisirwa kukwikwidza vachirambidzwa mushure mekupomerwa mhosva dzakasiyana-siyana dzinosanganisira yekuti vaidyidzana nechikwata cheG40. Semuenzaniso, mudunhu remashanaland east vamwe vakarambidzwa kukwikwidza vanosanganisira vaimbovemumiriri wegoromonzi west muparamende amai Beatrice Nyamupinga pamwe navalorenzi Katsiru. Vamwe vanhu vakakundikana kunge vachizopinda musa sarudzo dziri kuitwa mukupera kwesvondo. Mudunhu reKwekwe pakave nekurwisana kunotyisa mushure mekunge dzimwe nhengo dzapomera utungamiri waiona nezvekuitwa kwesarudzo dzemapuraimari mhosva yekudyara vanhu vavasina kusarudza. Sarudzo idzi dziri kuuyawo panguva iyo hurumende yakazivisa kuti uwandu hwevanhu vanobvumizwa kuungana waderedzwa kusvika pazana senzira yekuderedza kupararira kwechirwere checovid-19. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yevechidiki mubato reZANU-PF vaAlex Gakanje avanoti sarudzo idzi dzakakosha zvikuru mukusimbisa musangano weZANU-PF. Uyewo tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu avanotiwo sarudzo idzi hadzina zvadzinobatsira kunyika. Tatanga nekubvunza vaGakanje kuti vanoona sei nezvesarudzo dziri kuuya idzi.
Sarudzo semapirwo akaita madheti nevakuru zvinoratidza sekuenderera mberi musi wemugovera nemusi wesvondo. MaDCC ari kuitirwa kuwedzera kusimbisa musangano sezvo muchiziva kuti musangano weZANU-PF musangano wevanhu musangano unoda kuti vanhu vagare vari pedyo nawo vachikwanisa kunzwa mashoko eurongwa hwese huri kuitwa nehurumende, urongwa hwese huri kuitwa nemusangano. ZANU-PF haidi kuti vanhu vashaye mutungamiri wekusvikira nematambudziko kana wekusvikira nemibvunzo. Saka kugadzirwa kweutungamiri hwematunhu kunodzikisa utungamiri hweZANU-PF kuti huende panonzi pachirongo pagrassroots. Saka isarudzo dzichaitwa zvekuti kune vari kugunun'unayo musarudzo dzese dzinoitwa hakushayikwe kugunun'una ndoo zvinoita intinawo dhemokrasi, asi handioni zvichitadzisa sarudzo kuenderera mberi.
Vamaguhu, munoti neurongwa hweZANU-PF huri kuitwa hwekusarudza utungamiri uhu pamwe chete nemashoko ataurwa navagaganji?
Tiri kungoverengawo mumapepa nhau kuti vari kugadzira mastructures anga akambomiswa panguva yavamugabe achinzi ari kukonzera nyonganyonga. Saka inini ndenge ndichitarisa zvangu zvikuru sei kuti zvinobatsirei kunyika. Pari zvinoizvi chandinganyaure ndechekuti zvematongerwo enyika muzimbabwe zvakundikana. Muchirungu tingati politics is field muzimbabwe, pakuti tiri kuramba tiri nyika inoita sekunge iri pahondo. Watiri kurwisana naye wacho asi kunyatsa kuonekwa, hakuna chiri kubudirira. Saka with or without ZANU-PF mumacommunities imomo hapana kuri kuenda nyika. Iri kuramba ichingomonerera ichirumwa nemasunzu yakasungirirwa pamuti.
Vagakanji,
dambudziko rano rotanga mukoma. Tiri kutaura pamusoro pemaGCC elections arikuda kuitwa neZANU-PF. Ndokunga ndoo musoro wenyaya watinawo panapa. Izvi zvakutaurwa navamaguhu izvi zvazvamuvega. Ndati inini internal democracy muchirungu zviri kuitwa izvi zvine chekuita nemusangano weZANU-PF 1. Chechipiri, ZANU-PF sebato riri kutonga nekutungamirira nyika yeZimbabwe rinoda kugara riine tachi kana kuti richibatana nevanhu vakarisarudza kuriisa mupawa. Saka maGCC izadziso yekumbiro remutemo weZANU-PF zvichiitirwa kusimbisa ground reZANU-PF, zvichiitirwa kuti mashoko emusangano weZANU-PF, mashoko ezvirikuitwa nehurumende asvike kuvanhu zvisina tsvete, vanhu varegedze kudhurirwa nekutsvaka ruzivo pamusoro pemusangano weZANU-PF.
Vamaguhu, tiri kunzwa vagakanji vari kusimbisa nyaya yeutongo hwejekerere mubato ravo, asi tiri kuona pane vari kunyunyuta. Mungaona izvi zvichiita here kuti sarudzo idzi dzinge dzichizonzi hadzina kuchena?
Hadzagara, hapana kuchena kuripo musarudzo dzinoitwa neZANU-PF. Vanotaura vachiti charity begins at home. Zvatinoona at the national level zvinobva muZANU-PF nekuti ndobato ririkutonga. Institutions akaita sana Zimbabwe Electoral Commission, ma-institution anenge vachizati ehurumende yeZANU-PF. So uri uhwo hwatinoona at the national level hunotangira muZANU. Mudzi yacho ndoma inomira. Zvatinozoona wamuti wakura munyika waane mabhazi, asi mudzi yacho chaiyo pane dambudziko guru renyika inoyi. Mafungiro eZANU-PF, maonero eZANU-PF, nekuti ZANU ndeyeropa vanhu vanenge vachitya kuti vakakrosa pati yanhingi vake pamuperera.
Ngatitaure izvinhu zvine umbo. Ropa radeuka kuti kana ZANU-PF ichinzi ndeyeropa, chinonzi ndeyeropa yenyika inoyi. Why? Because kuuya kwakaita independence rusununguko rweZimbabwe rwakauya nenzira yekuti kune vakaifira. Ndopanotorwa ndeyeropa, ende vakafira nyika inoyi vakange vachirwa vachibva kubato reZANU-PF vaive mazana nachimazipura. Ndosaka ichinzi ndeyeropa. Kunzi ndeyeropa hazvina kuti inouraya vanhu, zvinoreva kuti iyo yacho yakazvarwa ichibva muropa. Ndosaka mafuregi vaive redza.
Vamaguhu, tiri kuona mutemo wecovid-19 uri kurambidza kuungana kwevanhu vanodarika 100. Munotarisira chii pakuungana kune misha vanhu vachivhota?
Anenge atongori manyongori. Mutemo uyu tese tinozviziva kuti wanga uchishandiswa kumbunyikidza kodzero dzevanhu wecivil society veopposition, asi vanga usiri kubata vanhu veZANU-PF.
Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguhu. Manzwa zvakare kubva kunhengo yevechidiki vebato reZANU-PF Alex Gakanje. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare nestudio 7. sezvongo yedu yapera regaiti mutarisa misoro yenhau zvakare bvunzo dzegrade 7 dzotanga kunyorwa nhasi vamwe vana vachinyora voga sezvo vakabatwa nechirwere checovid-19 tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka vateereri.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesine mhlaka 3 mpalakazi 2020 uGift Stube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu abangamajumi amahlanu lanhlanu 55 bahlolwe izolo kobulawayo batholakala bele COVID-19.
It's 185. No, there is no change. We just have a combination of learners and teachers. But the teachers were just four. The rest are learners.
Sebebiselwa emakhaya abantwana beJohn Talaga High School. Ukula bafika poste amakhulu amabili abatholakala ebele umkhuhlane wa COVID-19.
Isikolo sivuliwe.
Sivuliwe isikolo. We want to debate on something that does not exist. We want to debate on something that does not exist. Isikolo sivuliwe.
Izifundi ezingamathumi amahlanu lambili 52 eWard Love leGoromonzi High School zitholakala zilomkhuhlane wa COVID-19. Lokhu kuxokozela eMelika kulandela ukhetho lukamongameli olwenziwe ngolwezi. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Wele Zimbabwe sebezinkulungwane ezedlula ezilithumi 10,243 asebehlolwe batholakala bele COVID-19. Abalokhu beqiniswa ngumkhuhlane lo sebesedlula inkulungwane eyodwa 1,295 kodwa asebeke balaliswa igciwane leli basila sebezinkulungwane ezifika phose isitshiyangalombili 8,671 ababulewe yi-COVID-19 lokhu bengamakhulu phose amathathu 277. Kuzwekazi le-Afrika kutholakale abantu abedlula izigidi ezimbili 2.2 million abantu abalo mkhuhlane we-COVID-19 labulala inkulungwane ezingamathumi edlula amahlanu 52,490. Emhlabeni onke jikelele sebezigidi ezingamajumi edlula iyisithupha 64.7 million abatholakale bele COVID-19 labulala abedlula isigidi phose lengxenye 1.4 million. Elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlolwe batholakala bele COVID-19 emhlabeni onke jikelele. Kulezigidi phose ezilijumi lane 13.9 million abatholakale bele COVID-19 yabulala inkulungwane ezidlula amakhulu amabili lengxenye 273,590. Abantwana besikolo seJohn Talaga High School okuqhamuke umkhuhlane we-COVID-19 sebebiselwa emakhaya ikakhulu labo abangabhali imhloliso. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Udokotela Munekai Padingani okhokhela isabelo seMatabeleland North utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi isikolo lesi siqale ukubisela abantwana emakhaya ngolwesibili.
It's 185. No, there is no change. We just had a combination of learners.
Kulabantu abangu-185 abagulayo eJohn Talaga, abafundi abangu-181 lababalisi abangu-4. Kusukela nge-Tuesday abafundi abangabhaliyo imihloliso bengela mkhuhlane bayabuyela emakhaya. Esikolo kuzasala ababhalayo kuphela behambe bengaqeda ukubhala sebehloliwe ukuthi abala mkhuhlane.
We monitor them. After writing, we retest them. And then if they are negative, then they'll go home.
Abala bantwana abasele esikolo lesi bathi kabatshelwa ngokugcweleyo okwenzakala eJohn Talaga High School. Okulabantwana abafika phose amakhulu amabili i-181 lababalisi abane abalomkhuhlane we-COVID-19. Omunye wabazali abakhathazekileyo ngumnumzana Elliot Siziba.
So wabesitshela ukuthi abantwana abangamanani exam baza release who are negative. So ba release ebuthani. Sakwazi for exactly about 2-3 days. He's in a non-exam class. So they may expect kabuyang. So automatically ngisitshela ukuthi kusho ukuthi umntana u positive u bamba be i COVID kube emgcini. U form 3 kuyangwara because my son is asthmatic. Ngoba sala le COVID it could be disaster. So benzama ukuthi ngabe ngiyakhomunikela le.
Umphathi wesikolo seJohn Talak wenqabe ukuphendula umbuzo weStudio 7 esithi umthetho awumvumeli ukuxoxisana lentatheli izindaba. Kusenjalo, abazali abalabantwana eMatopo Mission bathi kuyancomeka okwenziwe isikolo lesi okulabanye abantwana abale COVID-19.
The situation is eMatopo High, it seems it's controllable ngoba uyedwa uyasinika i-update almost every day. Ngakugcina kukhulunywa abantwana abayi-19 okuthiwa babanjwe positive. So far angezwa amanye ama-new cases akhona.
Unkosikazi Evidence Dube uthi bayajabula ngendlela umphathi wesikolo abazisa ngayo ngesimo sabantwana. Abazali abaningi bathi uhulumende katshengisi ukukhathazeka ngokwenzakala ezikolo. Umnumzana Themba kuye moyo, umgcini sihlalo we-Amalgamated Rural Teachers Association koBulawayo, uthi kuyamangalisa ukwenziwa nguhulumende.
Baqale ibhala emhlolisi yabo sikhangele ama-cases e-COVID asilamhla bekukhulunywa ngabo 500 siyaphezulu. Then abantwana laba kathesi bangeniswa emaklasini ukuthi babhale, baba kuzo azila zinto ezaneleyo ezokuthi zibavikele i-COVID.
Umphathi Ntambo ukukhitshwa kwembiko, unkosikazi Monica Mutshwanga utshele idale lephalamende izolo ukuthi uhulumende kasoze avale izikolo khangelisisa ukuthi iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwe-COVID ziyalandelwa. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngubathabile Masuku.
Kusenjalo abazali lababalisi bathi izikolo kumele zivalwe ngoba kusobala ukuba uhulumende weZimbabwe bengalungiselelanga umkhuhlane we-COVID-19. Umlondolozi Ndlovu usejulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izikolo eZimbabwe ezavalwa ngombimbitho ngesikhathi ilizwe libeka iziqondiso ze-lockdown ngendlela yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 ziqale ukuvulwa ngamahlandla amathathu. Kuqale ngababhala imihloliso, kulandela abanye bonke. Inhlolisiso eyenziwe iStudio 7 eHarare namhla iveze ukuba isimo kasimanga kuhle ezikolo ngenxa yokungalungiseleli kwezikolo eziningi ukulwisana lomkhuhlane lo. Abazali esikolweni seBudiriro 5 Primary esenzini weBudiriro bebekhala ngokuthi bayahambisa abantwana esikolo ngoba kungela ngenye indlela besithi kumgceke ukuba uhulumende ubengalungelanga ukuvula kwazo okuveza ukungabi khona kwempahla yokuzivikela loba imithi enjengama-sanitizers. Unkosikazi Senzeni Mpofu lomntwana ofunda u-grade 5 esikolo lesi uthi isikhathi esiqedwa kwabantwana ezikolo bengenzi lutho senza amathuba abo okuthola lomkhuhlane abe maningi.
Kuqakathekile ukuthi abantwana izikolo zivalwe ngenxa yokuthi khona okokuqala isikhathi sona lesi esikiso kusiyangena eklasini abantwana babe bethethe 2 hours ukuthi bangene eklasini belokhu besenza sisa-check ama-temperature sisayenza lokulokhu sekusanitize izandla. Siqede lapho bahlala 2 hours beseklasini. After those 2 hours baku-break kuqedwa lapho sebebuyele emakhaya.
Uqhubeke esithi kumele abantwana ababhala imihloliso ka-grade 7, form 4 no-form 6 kube yibo bodwa abavunyelwayo ezikolweni ngoba izikolo zingalungelanga kuba abantwana babe baningi ababalisi ebalutshwane.
Kunokubhala kwama-grade 7, kunokubhala kwabo-form 4 nokwabo-form 6. Amatitsha amaningi abe ngekho eklasini, amanye abe invigilator, amanye vele akhuluma ngendaba ze-strike. Kungcono kuvalwe, izikolo kazivalwe.
Umeli weMathebeleni South edale ephalamende owangena nge-proportional representation unkosazana Sipho Ndlovu Mkoni ngomunye wabalo mcabango wokuthi ngabe izikolo ziyavalwa.
Izikolo mazivalwe kusadingisiswa ukuthi ungayenziwani ukuthi umkhuhlane we-corona ungamemetheki ezikolo.
Unkosikazi Naledi Phiri ongumbalisi emzini weKwazana uthi izikolo kazilamfanele ukulwisa lo mkhuhlane we-COVID-19 okuqalisela vele kusuleni amanzi nje wokugeza izandla.
Uhulumende ngabe iyathatha inyathelo lapha ngemayelana lezikolo ngoba akumanga kuhle sibili. Ama-cases e-COVID-19 aqansa nsuku zonke ezikolo njalo ngananzelela akula safety ekhona eyenziwayo ezikolo la. Ababalisa akula ma-PPEs abantwana, kwezinye izikolo akula even yona i-thermometer nje ukuthi kuthathwe i-temperature.
Umphathi Ntambo wezemfundo umnumzana Kane Matema Uthe izikolo zivuliwe njalo kazoze zivalwe.
Isikolo zivuliwe. Zivuliwe isikolo. We want to debate on something that does not exist. We want to debate on something that does not exist. Isikolo zivuliwe.
Inkuthazo yokuvalwa kwezikolo iza ngesikhathi uhulumende ebike ukuba isikolo seGoromonzi le Ward Love High School eMashonaland East zivaliwe ngemva kokuba abantwana abedlula amashumi amahlanu betholakale bele COVID-19. Abanye abantwana abangamashumi amabili lane batholakale belo mkhuhlane lo eWard Love ngomvulo. Osokwenze abantu abalomkhuhlane lo esikolo lesi bafika amashumi amane 40 selokhu ezikolo lezi zavulwayo. Kungesifanayo esikolweni seSanyathi Baptist Mission esithe savalwa ngemva kokutholakala kwabantwana abathoba mune munye bele COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Amakhansilo wonke esitungiza abotshiwe namhla esemhlanganweni oqakathekileyo lapho bekule ntatshelo izindaba khona lazo ezibothiweyo. Ukhansila Dumai Fungai Magatsire utshele umsakazi weStudio 7 esenkambeni yamapolisa eSt Mary's ukuthi kabaziluto ngokubotshwa kwabo. Intatshelo izindaba uFilimon Jambaya uthe kaziluto laye ngokubotshwa kwakhe lo Audrey Galau, uCleopatra Mafumo, uChristine Hlengani kanye lo Elma Sekete. Isikhulumeli samapolisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyati uthe kaziluto ngokwenzakala eChitungwiza. Ababotshiwe laba kubikwa ukuba bazahanjiswa eHarare Central Police Station namhlanje. Inhlanganiso yentathelo zindaba iyemisa Zimbabwe ithi kumele intathelo zindaba ezibotshiweyo zikhululwe ngokujeja. Umongameli Donald Trump kukhanya engani ufuna ukuthi abantwana bakhe baxolele wonke amacala abawenzayo ngesikhathi esesikhundleni sikamongameli. Wenza lokhu loba kungaziwa amacala abalakho ukuwetheswa engasuka esikhundleni ngozibandlela. UTrump osanda kwesula wonke amacala etheswa owangumcebisi wakhe wezomvikela uMnumzana Michael Flynn kukhanya evisa ukwesula wonke amacala etheswa uDonald Trump Jr., uEric Trump, uIvanka Trump lomkakhe uJared Kushner obengumcebisi wakhe eWhite House. UFlynn ucatshangelwa ukuthi waqamba amanga ngesikhathi iFBI labanye abasebenzela uhlangothi lwezemithetho behlolisisa okwenziwa nguTrump leRussia ngokhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2016. IRussia licatshangelwa ukuba yancedisa uTrump ukuba angene esikhundleni ngomnyaka lowo. Kodwa uTrump uyakuphika lokhu esithi ngamanga aluhlaza tshoko owamanje kukhanya efisa ukuthi avikele umndeni wakhe. Kulabanye abakubandla lama-Republicans abathi kumele azixolele laye ngokusula wonke amacala angabhekana lawo engasuka esikhundleni. Kuthiwa wayengahlawuli kahle umthelo we-taxi njalo esephula imithetho kahulumende esenzela ukuhlala isikhathi eside e-ofisini kamongameli. Okwamanje uphikisa ukuba wanqotshwa ngumnumzana Joseph Biden owebandla lama-Democrats ukhetho olwenziwa ngolwezi. Abalandela udaba lolu bathi uyethusa okwenziwa nguTrump. Omunye walombonolo umnumzana Paul Ndlovu odabuka kogodlwayo.
Ama uthi yabheka nje iMelika izinge eyayikulo ngesikhathi nabo Obama up to now iyehlile ngesikhathi kungena uTrump. So I don't think ukuthi uTrump singathi thina kukhona mpela akulethileyo okungathi kuyancomeka eMelika. Leyo ndaba yakhe leyokuthi abantu abamnyama ngathi babhekela phansi. Ngolunye udaba esibona ngazathi iMelika ibingalusebenzisi ngesikhathi sabo sabanye abopresident. But masongene yena ukhanya ngani abantu abamnyama bahlukumezeke kakhulu. So mina ngendlela engibona ngakhona plus lokho kwamakhothi ngibona ngazathi ikhothi yamakhothi aseamelika kakafani nalana kithi Zimbabwe. I'm sure ke lathi kumele sifunde lapho ekubeni ikhothi idale lomthetho kungabalulekile ukuthi ngubani. Yona lenza izinto ngendlela estraight.
Umnumzana Jabulani Mabheka uyakuncoma kakhulu okwenziwa nguTrump.
UDonald Trump wenza kahle, uyakukhombisa ukuthi iAmerika kule demokrasi. Kukhala umuntu okade ezibambili kube ngiyokhaliswa ngabantu akade bengazibambanga kule demokrasi.
Kodwa umnumzana Nkosilathi Ndlovu uyakusola kakhulu
okwenziwa uTrump.
Into eyenziwa uDonald Trump yikuganga njengomuntu omdala. Akayeke nje adedele umunye, usefuna ukwenza njengama-leaders awethu ngapha e-Africa abangafuni ukuphuma. Buka manje uGando Museveni bale minyaka emingaki, umgaki uzowakhitshwa, ezekhitshwa yibo laba abangani bakho mnangakho. So yini ufundisani, wenza ukuthi i-Africa icontinue ngokubusa ngalo udlame lolu ukuthi umuntu efuna ukubusa azafele esikhundleni. Ekubeni i-America yizwe esilithembileyo ukuthi ngayile lisiza ukuzama ukucontrola laba abantu abangama-dictatorship.
Umnumzana Mkhula Ncube uthi kuyamangalisa okwenziwa nguTrump.
Donald Trump ngokubona kwami naye umnumzana ohlulekile lapha. Kanti opposition party ingakurobha njani, ingakucila njani ekhetheni kungophetheyo. Yena mhlawumbe yena nguyezama ukugcila wehluleka.
Wayengumsekeli kamongameli uBiden uselungiselela ukungena esikhundleni loba uTrump elokhu engavumi ukuthi wanqotshwa kukhetho olusanda kwenziwa. ULive Talk namhlanje uhlelo asiyihluzeli bomama sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala belo COVID-19. Umkhankaso wokuvimba udlame lokuhlukumezana kobulili we-16 days of activism against gender-based violence kanye lokwenzakala kule Melika ngemva kokhetho lokudinga umongameli. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unkosazana Ivanka Trump, indodakazi kamongameli Donald Trump, ngolwesibili imiswe emthethwandaba obekuhlolisiswa okwenziwa yi-58th Presidential Inaugural Committee okuthiwa yaphambanisa enye imali okumele isetshenziswe ukugcoba uTrump ukuba ngumongameli ngozibandlela ngomnyaka ka-2016. Uhlangothi olubona ngokuthengiselana lokuthuthukisa iminotho yamazwe omhlaba wonke jikelele ole-United Nations Conference on Trade and Development luthi abantu abasemazweni afika phose ama-50 athuthukayo asephose abhidlizwa yikumemetheka kumkhuhlane we-COVID-19. Inhlanganiso le ithi baningi kakhulu abantu emazweni la asebephila nzima, njalo isimo sabo siza kuba sibi ngokuhamba kwesikhathi nxa kungathathwanga amanyathelo okufanele kuyenziwe ngawo uze inotho yawo ithuthuke. Kulabantu abathi amabandla aphikisayo eZimbabwe ikakhulu amacele eMDC ayalwisana okumangalisayo kulokuthi athwalise nzima uhulumende oyehluleka ukuvimba ngemfanelo ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19, ukuvuselela umnotho obhidlikayo, ukuzwisisa ngezivumelwano ezenziwa lilizwe lamanye anjengeChina, eleBelarus, leRussia lamanye. Abakhothoza amabandla aphikisayo bathi alwisana sonke isikhathi kulokuthi athwalise nzima uhulumende okanye esenza santando. Amacala e-MDC lokhu ethobelene kulandela isinqumo somthethwandaba esabeka ibandla leli ezandleni zikankosazana Dokozani Kuphe, wathi umnumzana Nelson Chamisa wasala ebambe owangaphansi. Amabandla anjengezaphu leMthokazi Republic Party lamanye kukhanya esabalele loba nje ake ethukanele uhulumende kwesinye isikhathi. Kumele amabandla aphikisayo enzeni ukuze uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa asebenze kahle? Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Innocent Ndibali owebandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe lodokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC Alliance. UNdibali usungula lingxoxo.
Qhamukile phakathi okutshengisela ukuthi bakhona within opposition ababuya bezimvu kodwa bezimpisi. So bakhona abangabe sebengenwe phakathi kwabo iZANU-PF, bakhona abanye vele abavele kade besebenza leZANU-PF even yena uTsvangirai esesekhona. So what you see ku-opposition ubona akulo i-democracy yakhona umele sibambe i-government, ama-checks and balances ayikho ku-opposition. So i-opposition kufuze ukuthi ihlangane isebenze ndawonye.
Ye, Baba Usibanda uyamuzwa lapha-ke uBaba uNdibali uyakhuluma lapha-ke ukuthi i-opposition imakamukamu, abanye sebeginyiwe
Lina lana kukhani lukuti nienzalo. Kuhine lukwenzalo ukuthi tivezu ukuthi liasebeza sibili.
Ilizwe leZimbabwe akalila hulumende osemthethweni ongaqondiswa kumbe ongaxwayiswa ufana lokuthi uhambe ejele ufike wena uthi ufuna ukuxwayisa umuntu osejele ukuthi angenza njani ukuthi aphile njengomuntu ophandle kade hayi usejele uyisaphulamthetho siyakwazi ukuthi ibandla lezanu lathatha umbuso ngodlame selikwenze kwaba kaningi lokhu siyakwazi njalo ukuthi leli bandla litshintsha le umthetho ayisolo esiwaziyo umthetho kwelezane lokho abakufunayo nje kuphela. Ngakho khonokho kwenza ukuthi lanxa usebenza labo kufanele usebenze usazi ukuthi usebenza labantu abangasoze balandela umthetho njalo awazi ukuthi bazawenzani.
Ye, kodwa siyabona-ke babusibanda ukuthi khona okuhluphayo onjengokuthi kula madili lawo enziwe eChina kulokuthi uhulumende awukhanye ezikolo kathesi abantwana abaningi babanjwe i-COVID-19. So i-opposition ungazani ichatheme nje akukhanye lokuthi ngiyabuya kuwe khonapho ndibane ubona njani khonokho-ke amafitshane khonapho ba
laba bantu kade bebusa for 20 years i-MDC kade ibusa ama-local authorities. I-corruption esiyibona kuma-local authorities kathesi bakhona abanye babo abasemajele abahamba emakhothi. I-evidence ikhona ikhanye ngani kule compelling evidence ukuthi ama-corrupt activities have happened under i-MPC. So abantu laba futhi bake baba ku-government of national unity bayehluleka ukuthi intsha even i-reform A1 besebenza nezanu PF base bekhangelele izimota. Siyacabanga futhi ukuthi ubaba uChamisa nguye wathi ama-MPs labo bantu bandla ama-minister kumele bethengelwe ama-Benz. Asikukhohlwa khonoko babasifada kufuze sibeze ukuze i-opposition ikwanise ukuthi ibe le-moral authority kufuze ikhulume iqiniso and kufuze nxa kule problem idile layo.
Baba uSibanda uyamuzwa khonapho uyakhuluma ubaba uNdibale. So ngamafutshane sibili u-react to ukonaka kukutshoyo ikakhulu khonoko ukuthi siyabona ezikolo ukuthi kumenjani ukuthi ngayo opposition kathesi ngaba tshayitshoyito emgwaqweni lapha bekhuluma ukuthi hayi bantu izikolo zivalwe kumbe kwenziwe lokhu nalokhu kodwa alizwakali. Ngicela umphendule khonapho
baba uDube. Ngeke ngichiye ukuthi ngiphendule amanye ama-accusations ambalwa amqoka njalo enziwe ngebandla le-MDC ngubaba uNdibale. Othi ngithi mina okokuqala inhliziyo yami isukube buhlungu kakhulu sangisizwa isiphathamandla njalo esiqeqeshe kahle esinjengobaba uNdibale ekhanye ngumuntu ongazisisiyo ukuthi izanu okwenze yasibusa kweminyaka esifike esidlula amathumi amane yikho lokhu ukuthi izanu isuka isinike thina esingakuthi ngesilungu isigqoko samabala bese sigijima sithone sigijima sikhangela amabala lawa sithi hayi lokhu yikho okubukekayo kukanti yona yenza into ezimqoka babandi ba nozulu wezimbabwe. I-MDC kayikaze ibe ngu-government yaba ku-government of national unity ebikhokhelwa izanu ngumgadi.
Ayisiloqinisa ukudaba zakhe zebuse and xa kuyikudaba lamandla okubusa ama-local authorities kumbe ama-ministries manje bahlaleleni uzulu wezimbabwe ebaholisa imali bele access to ama-facilities such as ama-ministry vehicles, ama-council vehicles, bahlaleleni, kusho ukuthi bahlalele izikhwama zabo. Why behlezi bekwazi ukuthi bona ababusi bahlaleleni, mabephume e-parliament kade behlaleleni xa bekwazi ukuthi akulanto abayenzayo. Mabephume phela.
Kungaba
into enkulu embi kakhulu nxa kungathiwa siyalahla imbeleko ngoba sifelwe. Labadala bavele batsho phambilini akulahlwa imbeleko ngokufelwa. Ngeke sithi thina sekufanele sihlale phansi sibukele izanu sizala lokhu sizama njalo sisilwa ngobilizwe leli ngelethu. Akusho ukuthi sikhuluma ngabantu elingabaqondisa. Okuseleyo okukhona okunye yikuthi uzekazi weZimbabwe kumbe ngowe-MDC kumbe ngobani sokufanele kubanjwane kulungiswe kwelukwe ilizwe lethu sisukela phansi.
Lapha lizwe uDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC Alliance, lomnumzana Innocent Ndibali okubanjwa le Economic Freedom Fighters Zimbabwe bexoxa le Studio 7. Abogatsha lwezokulima bathi abalimi bemadolobheni labo sokumele bathole usizo lwenhlanyelo lemfundiso ngaphansi kohlelo lwabo lwe-intwasa ukuze eleZimbabwe limelane lohlupho lwendlala. Abalima ngokuthelezela amasimu asukela ku-5 hectares kusiya phezulu bazatholiswa lolu sizo ngaphansi kohlelo lwe-Command Agriculture bencediswa libhanga le-Commercial Bank of Zimbabwe. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Iningi labalimi libikwa selaqeda ukugebha amagodi kaGatshompo futhi abanye lokhe bephakathi kwawo lumsebenzi. Labo asebaqeda abanye babo bathi sebelutholile usizo lwenhlanyelo lomfundiso kuhulumende ngaphansi kohlelo lwe-intwasa lokulimela umnyaka ka-2020 kusiya ku-2021 oluqale ngabalimi bemaphandleni. Umqondisi wohlangothi lwabalimisi emathebheleleni North leBulawayo umnumzana Dumisani Mbiwanyoni uthi uhulumende uyaqhubeka ngohlelo lwakhe olwentwasa emaphandleni lemadolobheni.
Uhlelo lolu besiluqalise sikhangele abalimi bemaphandleni kuphela, kodwa uhulumende senanzelele ukuthi emadolobheni imisebenzi imlutshwana, imuli eziningi ziphumile ziyaziphume ngesikhathi izulu lisina zilime umganga wonke lo. Ngakho lo uhulumende laye uthi hayi asincedisana neni abazagebha amagodi, uhulumende uzabapha inhlanyelo lomfundiso wokufaka kulawo magodi ukuze isivuno esiphuma lapho sibe isivuno esiphezulu. Kulimeni kwethu asilimeni emadolobheni endaweni ezivunyelweyo.
Unyoni uqhubekele phambili ethi abalimi abalima ngokuthelezela labo bayatholiswa usizo ngaphansi kohlelo lwe-Command Agriculture besebenzelana lebhanga le-CBZ. Ingcishi ezibona ngezomumo womkhathi zithi lonyaka izulu liya thembisa ukuba lingana kuhle, kodwa abalimi sebedaniswa intengo yenhlanyelo esikhuphulwe ngesilinganiso esikhulu kakhulu lonyaka. Umlimi wenkayi umnumzana Muhle Masuku uthi wonje abalala mali yokuthi balime lonyaka ngoba bengenelisanga ukuthengisa isivuno sanyakenye.
Abalimi bazathwala nzima kulo umnyaka sokule minyaka emibili bengenelisanga ukuba lenzuzo emasimini, kusisho ukuthi gabalayo imali esesikhwameni esingathi thina imali ebekiweyo ngemva kokuthengisa umnyaka odlule.
Ukansila kaWard 16 eLupode eWange umnumzana Cosmas Makiposa uthi sebeyitholile inhlanyelo.
Inhlanyelo siphiwe le fertilizer sikuphiwe.
Lobanje lolu hlelo luphazamiswa ukuqhamuka kobhubhano lweCOVID-19 osokubangele ukuba abalimi bathathe isikhathi ukuthola usizo ebhanga bethi sebesiyathenga inhlanyelo lomfundiso kumavinkili awempahla zokulimisa. Kuminyaka emibili emithathu edluleyo ilizwe belibhekane lendlala embi ngoba izulu belingani kuhle okuthiye iningi lisebunzimeni kuthi izifuyo lazo zicuba zingena madlelo lamanzi. Kunje abalimi abaningi sebeqalile ukulungiselela ukulimela umnyaka ka-2020 kusiya ku-2021, yikho sebehle bekhalaza kusese lesikhathi uhulumende lakunhlanganiso ezizimeleyo ukuthi bonke baphathise. Amavinkili athengisa okokulimisa abiza $35 amadola emelika godla wamakilogram alichumi i-10 kg, kuthi ngedola leZimbabwe ibiza inkulungwane ezintathu i-10 kg yomumbu. Umvundiso lamazambane awukatholakali okugoqela lenhlanyelo yamabele amancane ayiwo akhuthazwa ukuthi alinywe emhlubulweni weMandebeleni. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakakasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
sengabehluka nesihlobo wothi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela. Abantu abangamathumi amahlanu lanhlanu bahlolwe izolo kobulawayo batholakala bele-COVID-19. Sebebiselwa emakhaya abantwana eJohn Talazi High School okulabafika phose amakhulu amabili abalomkhuhlane we-COVID-19. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesayo ngu-Kip Stube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.